Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 27 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chingawo semananga hapana rusamhodzi. Isu hatina masangano akazvimiririra ane chekuita neNDC. Masangano ese ari muno muZimbabwe ane chekuita nenyaya yehondo yedumbu.
MDCT yoramba mashoko ekuti masangano akazvimirira oga anoongorora sarudzo anoitsigira mumisangano yainenge ichiita nezeki nemamwe mapato.
Ai, isu tinofara zeki ritigonera tinototi dai aramba ichiwedzera kugona kwai kana kana chambo ipa zeki zvozvi inoverenga mavhoti anenge avhotwa navanhu haitibetseri kuti tihwine tinohwiniswa nezvatoitira vanhu.
ZANU-PF inoti iri kufara nemabatirwo ebasa ari kuitwa nezek kunyange hazvo mamwe mapato anopikisa munyaya dzezvematongerwo enyika ari kugunun'una. Ko, nyaya yecommand agriculture iri kushanda here? Tichanzwa kubva kuMDC neZANU-PF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapato maviri ane nhengo dzedare reparamende anoti MDCT neZANU-PF ave kuita mimwe misangano nezek ari oga kuedza kuunza kuyanana sarudzo dzisati dzaitwa muna 2018. Asi kunyange hazvo vari kuti zvinhu zviri kufamba pane kukandirana makobvu nematete pakati pemapato aya. Kunyange hazvo ZANU-PF ichiti iri kufara nezviri kuitwa nezek inotiwo nyaya yemasangano anoti akazvimirira asi achipinda misangano achitsigira MDCT haisi kuifadza uye inodawo kuti masangano anotsigira ZANU-PF apinde misangano ine chekuita nezvesarudzo. Gweta vari nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanochinaurirano nezek dzakakosha pari zvino.
Takawirirana kuti tinofanira kugara tichitaurirana nezek zvinhu zvairi kuita zvichionekwa nomunhu wese kuti zviri kufamba sei. Takapedza 3 days tichikwenenzura kuona kuti ndezvipi zvinoita kuti sarudzo dzedu dzisaita kuzopikisana kana toenderera mberi. Asi munongoziva savanhu vane mbiri yokudyiwa vanongotya kuti tingangodyiwa neZANU-PF because ZANU-PF ine ideology. Takavataurira ipapo pameeting kuti please hamuhwini maelections nokutukirira zeki, munoina maelections nokuinda kuvanhu. You can spend your energies muchidai zeki adai, zeki haivhoti, zeki inoverenga mavhoti avhotwa navanhu. Endai kuvanhu, munotengesa ideology yenyu, munotengesa zvamakamirira, mugonere vanhu vaite shuviro yekuti dai tatongwawo nemi. Nekuti iko zvino vari kuona ZANU-PF ichivagonera, havana rizini kuramba kuivhotera.
Asi imi sebato reZANU-PF muri kufara here nebasa riri kubatwa nezeki kana kuti pane zvamuri kugunun'unawo nezvisarudzei?
Ai, isu tinofara zeki ritigonera, tinototi dai aramba ichiwedzera kugona kwai kana kana chambo ipa zeki bhikozi inoverenga mavhoti anenge avhotwa navanhu. Haitibetseri kuti tihwine, tinohwiniswa nezvatoitira vanhu nenhoroondo yedu nemagonero edu. Ndanotwinisa kwete kuti zeki inotwinisa, inozongoverenga mavhoti. Asi toona basa rai vari kuita zvakanaka, havana vanofevha isu pane havatifevhiwo patakonawo nitudza kuti musadero patagonawo tinambai muchidero.
Asi kavanopikisa vari kutiwo vari
ndaitwa nechigunun'uno chekungoti kana vosarudza civic society inouya kumaworkshop edaya vandasiwa nokusarudza civic society inofarira NDC vasingaonewo civic society inotifarira samawo veterans havadi kuvadaidza kumasangano anenge achitrena vamwe.
Gweta vari nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Asi, sezo, chitema tina divi ratinorerekera, tabata omu nyori, mnyazi sarudzo MDCT, vamurisi zuzwai, tikava vunza vo, mashandira varugita nezek.
Mpanga no MDC, kine punducho ya tukuwana, mzigozele zetanga lichema na azopanya ya sarudzo, ya mika edu ya chipichiro. Pane zvakawanda zviri kuuya tinoimba kuti vazhinji makaverenga nenyaya kuti paakuuya vota zero new one kwete iya yanga iripo yavamupede yanga ine vanhu vane 200 years old yaishandiswa mavota slip kuti munhu anongovhota paanodiya wotengerwa wawa unovhota apa achikwanisa unovhota nzvimbo dzakasiyana siyana zvakare tinofara nenyaya yekuti Zano PF yakazozviona kuti zvakakosha kuti ive ichibatane pamwe chete nesu kuti tigadzire nyaya yedu yekuti nyika yedu inofamba sei.
Ivo veZANU PF vari kutiwo pane imwe misangano yamuri kuitai masangano akazvimirira oga anenge ari kuya achitsigirana nemi zvekuti ivo vanoti vaisa chikumbiro kuzeki kuti kana poitwa misangano kuuyewo masangano anotsigira ZANU PF munoti kudii nemashokwani?
Chengaose mananga hapana risina mhodzi isu hatina masangano akazvimiririra ane chekuita neMDC. Masangano ese ari muno muZimbabwe ane chekuita nenyaya yehondo yedumbu kuti vana veZimbabwe vakagara jikerere zvakanaka here, vana veZimbabwe vari kuwana mabasa here, vana veZimbabwe vari mavhenda ipapo paari ipapo ari kushanda zvakanaka here, and so on and so forth. So hatina maorganization anonzi ndeMDC, but maorganizations arimo anogona kuidentifya nekozi yeMDC yekutoda kuti pave nerusununguko, pave nemaguta, munhu wese adye uchipa anenge ari ipapo.
Munyori munyaya dzesarudzo muMDCT vamurisi zvizai vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi, nhasi tiri kutarisa nyaya yeCommand Agriculture iyo iri kutungamirwa nemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMnangagwa vanoti chirongwa ichi chabudirira zvikuru uye chakwanisa kuwanisa vanhu vanodarika mamiriyoni maviri mabasa. Asi vanopikisa vanoti chirongwa ichi chakundikana zvachose. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu uye vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kuZANU PF vagadzira chirumhanzu. Totanga nekunzwa kubva kuna vachirumhanzu.
Ndo zvotaridza kuti Zimbabwe are now in charge of zvicherwa zvavo zvese zvamunoona, nyoka, miti, makomo, everything zvinge zvava zvamaZimbabwe. Ndochiva kune nyaya yamataura yeCommand Agriculture. Shuwandivudzei kana mari yakaita se 300 million ichikwanisa kupararira mumomo yavanhu veZimbabwe. Tingati zvona zvisiri kufamba here? Iye zvino nenyaya yeCommand Agriculture iyi, mari haina kubva kune dzimwe nyika asi iri kubva muzvizvarwa zvamaZimbabwe. Avo vava kuona kuti hurumende inofarira kuti vanhu vatema vabudire, ndo vari kuuya nefuel, vari kuuya namachemicals, mafertilizers nezvimwe zvakadero.
Vagudu chimbopinda itidzwe, muri kuona kushanda here kuri kuita chirongwa cheCommand Agriculture ichi?
Ndozvisiri muno muZimbabwe, tinofamba tichienda kumaruwa uko. Tiri vanhu vekumaruzevha, ndokwatakakurira tikazvarirwa. Hakuna chiriko, kungotaura. Vhiki dzapera mbiridzo ndakanga ndiri kune imwe nzvimbo kwana Mhondoro, Mashonaland West Province. Zvandakaona nemamapraza atakafamba akapiwawo vanhu iyo yeland reforming, ukaona zviripo nezvavanotarisira kuti vachakohwa, hapana zviripo. Vazhinji vacho kungokwanisawo kuti vangangoita kunge zvataita zviya tiri kumareserva, kungokwanisawo kurima nokukohwa zvako zvokudya nemhuri yako. Zvokuti handi Command tichazoendesa 2-3 million tanzi chii kuZMB, hakuna, kungotaura. Ndosaka ndiri kuti zviri paground nezvinotaurwa nevakuru veZANU hazvipindirani. There is a mismatch pane zviri paground zviri kuitika pasi nezvavanogereketa nezvavanotaura. Zviri kutaura Comrade Gadzira hazvindishamisi. Kwachirumhanzu ikokoko nokunaya kwakaita mvura kudai, ukaenda kwezvozvi kune nzara inohisa zvokuti vanhu vanotoda kubatsirwa kupuwa food aid iyo mvura yakanaya, nekuti vazhinji havana kunge vachikwanisa kuwana mafertilizer, compound D, ammonium nitrate top yakashaikwa yaingopuwa vamashefu.
Alright, regati mbodzoke kwamburi vachirumadzu tichibvudza kuti mazuva apera yatakazonzwa mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vamunangagwa vachiti kwakawaniswa vanhu mabasa vangasvikaiwo mamiriyoni maviri nekuraudzira nechirongwa icheo chechekomanda agriculture. Ichokwadi here?
Kundizvozvozve, saka munhu wese angari mumunda achirima, dambudziko rina vanhu vazhinji ndirokuti kana tichinzi employment, ivo vanhu vari kufungidzira kuti madzimai edu anenge ari kudzimba iko, vana vedu vanenge vapfuura above 18 years kana kaenda kumunda, kunonzi is not employment. Saka zvinotivhiringidzei kuti vanhu vazvinzwisise. Ndosaka tichiti yedidibini kuti vanhu vanobuda mupfungwa dzavarungu vachizviisa kupfungwa dzavanhu vatima, vachaona kuti munhu wese anga achishanda.
Vagu, tupani mabasa akadai
here? Vice President, vavamunanga
vavabvunza Comrade Gadzira. Vice President Emmerson Mnangagwa, munhu mukuru igweta.
Pavakataura
iwo kuti hanzi tacreata 2.2 million jobs, indakafunga kuti pamwe kuda vari kuita nyambo vari kutamba. Nokuti zvokwadi munhu mukuru akaita savamunangagwa kuti varekete vataure zvakadaro, haa. Handiona sokuti inyambo wakuda vavaidi vaitamba zvavo. Ivo vanoziva, vanozviziva pamwoyo pavo in his heart of hearts kuti hakuna zvakadaro, 2.2 million jobs hakuna.
Avo vanga vari mutauriri wemudct vaobert gutu uye manzwawo kubva kune vanoongorora nyaya dzezve matongerwo enyika vakarerekera kuzanup f uye vari murimi vagadzira chirumanzu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuita hurukuro nava Nathan Gomo, mukuru weCivil Protection Department muhurumende. Tatanga nekuvabvunza nezvekubatsira kwavari kuita vanhu vari kumaruwa vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura vakaparadzirwa dzimba nezvipfuyo zvavo.
Tinoziva kuti infrastructure ndiyo yakanyanya kukuvara, saka mukufamba kwenguva tichiri kutarisira rubatsiro rwokuti tigone kuva nezvivakwa zvedu zvidzokere pazanga zviri, asi taakutarisira kuti zvinge zviri nani kupfuura zvazvanga zviri, nokuti taakuziva kuti kukauya mafasha makadaro paakudiwa zvivakwa zvakasimba sei.
Zvinoreva here kuti zvimwe zvinenge zvaakubviswa pazvanga zviri tichitarisa zvikoro izvi?
Tikatarisa sekucholocho chokwadi, tichitaura nemi pari zvinezvi, tiri kutotarisira kutoti tibvise vanhu vamwe pavanga vari, nekuti hatichadi kuramba tichingotaura nenyaya yezvemafashamu nevanhu vari kuwirwa nemafashamu. Tonga tava kutotarisira kuti vanhu vamwe vabviswe pevari vachienda pamwe patinofunga kuti panonga pari nani. Apa ndo patinotarisira kuti hati tiri cholocho chete changa tichizoitira mamwe matunhu akawirwa nedambudziko rakafanana neriri kucholocho, asi zvinogona hazvo kutora nguva.
Asi zviri kutambirwa sei nevanhu izvi?
Vanhu vanozvitambira nekuti dambudziko ravakasangana naro mukomazulu iguru kupfuura ravangazoda kuzotarisana naro zvikana zvadzokorora. Saka vanhu vese hapana ari kuramba. Handina kumbonzwa kana runyero kupi rwemunhu anotaura kuti ini handidi kubva pandiri. Munhu wese akangotarisira kuenda kwaari, ende pari zvino karikiriki kuti dai tagona kuti pedza zvese zvatoda kuita mvura isati yatanga kunaya.
Tichitarisa kunzvimbo dziri kumaruwa kana kuti kumareserva uku, ndekupi kwamuri kunyanyoshanda zvakasimba iko zvinezvi kugadzirisa iro dambudziko?
Hurumende inowanikwa pese pese. Hurumende haikwanisi kungotarisa dunhu rimwe chete, asi tinonyanyotarisawo kwakanyanyowirwawo nedambudziko guru kunova kucholocho. Asi mukatarisa kunaana Umgusa, kunaana Ankaye, kunaana Lopane, anabulilima, Mangwe, Gwanda, Umuzingwani, Insiza, Mberengwa, Gokwe North, Gokwe South, Chirezi, Mwenezi, Chivi, Mashingo, South District, twenda kumanikaland, Mutare, Bohera, Kariba, Urungwe, Guruwe neMaundawe. Ndo dzimwe dzenzvimbo ine matambudziko akafanana neiwawo. Hatinotarisira izvozvi tiri kumbopa zvedu zvinhu zvinonga zvichiuya, asi tiri kufunga kuti taita kuona kuti vanhu tivabvise unoita kuti varambe vachivirwa nedambudziko remafashamo iroro.
Mukupeta nyaya yedu vangomo, tichitarisawo kuti kana paine vamwe vana veZimbabwe vanga vari kunze kwenyika kana kuti munyika vanoda kubatsira, vanoita sei?
Ndo zvatakatotarisira izvozvo mukomazulu. Ndinofunga masvondo matatu apfuura tine vana vekubulilima vanosenza kune dzimwe nyika kunana Botswana, ndo pedyo nebulilima kaho. Vakatotipawo zvimwe zvavakatipa kuti tibetsere kunana bulilima, vakabatsirikana zvikuru. Saka kana paine vamwe vanoda kutibatsira vanotibata isu vebazi rezvekubatsirawo vanonga vavirwa nematambudziko akadai. Asi vanogona kuuya kubazi rezvematunhu zvivakwa nedzimba. Tinowanikwa pamakombe building, kana kuti vari zvakaita kwamuruko mhiri kwemakungwa mukomazulu, vanoenda vanotimiririra kumaembassies edu enyika yedu yeZimbabwe.
Avo vanga vari vaNathan Komo, mukuru weCivil Protection Department, vanga vari parunare muHarare.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Busi Mhlanga, chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica pari zvino. Tombonzwa nhoroondo iya muzvare Mhlanga kuti vakabva sei kuchindunduma kwavakange vari kuchikoro vachienda ivo kunoita zvidzidzo zvepamusoro kuSouth Africa. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Maita henyu, ndinofara kuva pano.
Tipeiwo nhoroondo yeupenyu hwenyu.
Ini ndakadzidza kunonzi kuChindunduma High School. Pokutanga regai nditangire kuprimary school, kana kucresh kana muchindibvumira. Ndakadzidza kuMount Darwin, ndiko kwandakakurira. Ndakaita zvidzidzo zvangu zveprimary school kuMount Darwin Primary. Ndakadzidza ikoko, ndakasumudzira zvidzidzo zvangu zvesecondary, ndakaenda kunonzi kuChindunduma High School. Ndichibva kuChindunduma High School, ndakaenda kunoenderera mberi nefundo yangu kuSouth Africa. Inini ndakakurira kuMount Darwin.
Mm-hmm.
Mount Darwin town iri kuMashonaland Central. Vanoi classify sekuti growth point panguva iyoyo. Yanga iri nzvimbo kunoitwa mining nefarming. Yairisi dhorobha rekuti rine mukurumbira chaizvo. Saka nditi ndiko kwandakakurira. It was a very small town. Vasikana vazhinji vemunzvimbo iyi vaienda kumachild marriages. Vairodzwa vachiri vadiki. Vamwe vacho they would voluntarily do so, vasina kumanikidzwa kana navabereki, asi kungosarudzawo kuti ndaakuda kurorwa nekuti zvaita kunge zvinodadisa. Inini pamanguzuva ndaikura mudhorobha iro. Saka kuti mukana wechikoro wauya kana chikoro, zvinhu zvanga zvisinganyanyi kukurudzirwa chaizvo. Taitongoziva kuti takapedza grade 7 mumwe wedu akunororwa, kana kuti mumwe wedu akunotengesa, akunoenda kuMozambique vachinotengesa kana vakuita zvefarming. Asi inini ndakashingirira, ndakada zviri mberi, ndakada upenyu hwakasiyana nehwandanga ndiri kuona shamwari dzangu, hama dzangu, zvandaiona zvavanga vakupinda mazviri. Ini ndakatisarudza kuti ndinoda upenyu hwakanaka, upenyu hwekuti kana ndakutarisawo kumashure ndoonawo kuti pane zvandakaitawo, pane zvandasiyirawo vamwe zvakanaka.
Ungati wechii chakanyanya kukushingisa tambonzwa uchitaura kuti mai panguva iyoyo vanga vasiri kwamaigara? Mai vanga vari kupi pamakasara na baba?
Mai vakaenda vakanogara kuBelgium, vachizopfurira kuti vanogara kuThe United Kingdom. Mai vakaendeswa kunzvimbo iyi nekuti economic hardships. Vakasarudza kuti vakatigarisa pasi, vakaona zvakakodzera kuti vapfurire mberi vanotsvaka basa kuti tiwane imba yokugara, kuti tiwane mari yekuti tienderere kuzvikoro kwataishuvira nekwataida. vakatudza kuti kuti vange vari pamwe chete na baba nesu zvainge zvakaoma kuti zviitike. Saka ivo vakaona kuti regai vaende kunze vanoshanda.
Chii chakazokupa drive kana kundiso yekuti kuti aiwa inini ndikapedza panapa ndauda kutoenda ku South Africa iye zvine zvawa muno mu America?
Inini ndine mukoma mumwe chete ndiye musikana wokutanga anonzi Yvonne, kozouya ini, kozouya hanzvadzi yangu neumwe munin'ina wangu. Mukoma wangu ndiye akatanga kuenda ku University of Pretoria. Iyewo ndiye akandikurudzira kuti zvinoita. Ainge asinawo kupasa ma A levels ake zvine mukurumbira. Asi nekuda kwekuti ndakaona achishingirira kuno applya. Tose tichibva mu environment iyo yakafanana, tichigara pakafanana, tichidya from the same pot, ndakaona ane tariro nezviroto zvekuva munhu ane chiremerera mu society make. Ndiye akatanga ku applya akaenda. Saka ini ndaingotarisira ndichingoti ndoda kuitawo zvaita mukoma wangu. Ndoda kuitawo zvaita mukoma wangu kusvikirawo ndazvipa simba rekuti ndidzidzewo ndichiterawo maakafamba imomo. Ndakati kana akafamba nenzira yandakafamba nayo, inini chinonditadzisawo chii? Ndobva ndafambawo nenzira imwe chete iyoyo ndava pano.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Busi Mhlanga, kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Maita basa nemukana uno.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye, ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga akandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvehuori yeAfrican Parliamentarians Network Against Corruption muZimbabwe, vaJames Maridadi, kuti tikurukure pamusoro penyaya dzehuori hunonzi huri kuitwa muhurumende asi husiri kutorerwa matano. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 vaMaridadi.
Ndinotenda.
VaMaridadi, mukatiudza kuti basa rinoitwa nekomiti yenyu nderei?
Komiti iri munyika dzakawanda pasi rese. Komiti yakaonekwa zvakakodzera nevemapazi emaparamende vamiriri vevanhu kuti vange vachiumba komiti yakadai, nekuti dzakaonekwa kuti pasi rino rese nyaya dzainoshungurudza vanhu inyaya dzehuori dzinoitwa kunyanya nevanhu vari muhurumende. Zvinova zvinoita kuti vanhu vanomiririrwa nevanhu vanomirira vanhu muparamende vatadze kunge vachiita basa ravo zvakanaka, nokuti mari yese iri kuperera muhomwe dzevanhu vashoma, haisi kuzosvika kuvanhu kuti ivando dzeupenyu hwevanhu. Saka pakazoonekwa kuti ngapatangwe sangano rinonzi APNAC, African Parliamentary Network Against Corruption, rinenge richiona kuti nyaya dzehuori dzakamira sei, richibudisa nyaya dzehuori pachena, richiedza zvakare kuti rishande nehurumende nemapazi ehurumende nemapazi akazvimirira ega anorwisa nyaya dzehuori munyika. Saka ndikati ndotonzwo kana kuti chinangwa chesangano redu.
Saka kuti imi muzopinda musangano iri muri muZimbabwe zvakafamba sei, rakaumbwa sei muZimbabwe?
Pane sangano ratinoti riri pamusoro pacho rinonzi GOPAC, Global Parliamentary Network Against Corruption. Saka sangano iroro zvarinoita rinoti maparlamende enyika nenyika ngavange vane ravo bazi rinonzi APNAC. Saka ndobva maparlamentarians vaona zvakakodzera kuti ini ndiite sachigaro wacho chairman, secretary general, munyori mukuru webazi iroro ndi Honorable Kindness Baraza veZANU PF, vachiteedzekwawo namai Priscilla Misahira Mbumushonga vanomirira imwe MDC. Saka ndingati executive yedu ine vanhu 11.
Mashandiro esangano iri kana kuti ekomiti yenyu muZimbabwe muri kuona muchishanda sei?
Ndingati inini chinoita kuti chishande zvakanaka zvinoenderana nekuti sachigaro wacho anoshanda sei. Sachigaro wacho ukaita kuti zvinhu zvishandike zvinoendeka. inini ndiri munhu anozivikanwa ndiri nyaya dzekuda kurwisa huori. Nondo unati huori ndo wakuwadza nyika. Saka ndikati kubvira pandakaitwa sachigaro pane mwedzi mumwe chete nechidimbo apfuura, ndiri kuti kune vandinoshanda navo vakomana, ngatiregei kumira, ngatimhanyei nenyaya dzehuori tidziburise pachena. Kunyanya-nyanya vanhu vanonzi maduty bearers vari mumaofisi anofanira kuti ange achipa zvakakodzera kuvanhu, vachitadza kuita izvozvo nekuda kwehuori, tinoda kuti zviburise zvizikanwe pachena. Saka ndikati ndo zvandiri kumhanya nazvo pari zvino. Saka panenge pane batamupfupi batamurefu panyaya iyoyi kusvikira na parliament ino yapera muna 2018.
Asi muri kuona muchitsigirwa here nevari muzvinhano zvinofanira kunge zvichiendesa vari kuita uora ava kumajeri?
Nyaya rinanyongonesa ndeyekudai so, vanofanira kunge vachiritsigira kuti vari kuita uori vaende kumajeri ndo vamwe vacho vane uori hwacho. Ndo vamwe vacho vatirikuti ava ndo vanofanira kuti vari pamberi vachienda, vamwe vachitevera kumashure. Saka toona kuti rutsigiro runokwanisa kuti netsei. Asi kana tichida kutaura rutsigiro, hatitaura rutsigiro rwemunhu, munhu akazvimirira semunhu, sedungamunhu. Tiri kutaura ofisi yemunhu. Kana tichitaura yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, hasi kutaura makomishinazi kuti komishina nhingi, takutaura Zimbabwe Anti-Corruption Commission sebazi racho rese kuti mutemo unoti chii nenyaya yekurwisa corruption yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Tobva taonawo kuti matare edzimhosva, bumbiro remutemo rinoti chii maringe nematare edzimhosva nekurwisana kwavanofanira kuita nenyaya dzeuori.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamaritadhi nekuwana nguva yekutaura nesu.
Ndatenda hangu baba, ndatenda zvikuru.
Manga makateerera kuna sachigaro wekomitii yeAfrican Parliamentarians Network Against Corruption muZimbabwe vaJames Maridadi, vanove mumiriri wemabvukuta fara mudare reparamende vari vebato reMDCT. Muchirongwa chedu upenyu hwedu chamunopiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Asi tisati tapedza chirongwa chedu, regai timbokupai kambo sendekera kubva kuna Ja Praiser na Mafike Zulu. Ko kambo sendekera kubva kuna Ja Praiser featuring Mafike Zulu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Aiwa, hamawadiwa, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau zvakare. MDCT yoramba kuti masangano akazvimirira oga anoongorora sarudzo anoitsigira mumisangano inenge ichiitwa neZimbabwe Electoral Commission nemamwe mapato ezvematongerwo enyika. ZANU-PF inoti iri kufara nemabatirwo ebasa ari kuitwa neZEC, kunyange hazvo vamwe vanopikisa vari kugunun'una zvakanyanya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzeshona pawebsite yedu inoti www.voashona.com. anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City murare zvakanaka vatereri toksia mina Chris Gande munau the Sindebele.
Soko isika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 27 kwenkwezi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe udlakela oluqhamuke ngeviki edluleyo lungaba lubangelwe ukukhethana kwemihlobo i-tribalism.
Bayibamba nje ngazani ayayicaci ngathi ngama-factions kuphela khona, kodwa ke okubangela ukuthi kube lama-factions yimihlobo yena leni isikhathi leyo.
Lamhla sikhangela udaba lokuhlukuluzwa lokubulawa kwabesifazane eSouth Africa.
Unombiselo besijongele into ezinithi kufi, besingajongelanga kuthi namhlanje kuzawubani.
Kwezemaphandleni lamhlanje sivakatshela eBinga lapho okulodubo lokusilela kwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kambe udlakela luqhamuke ngeviki edluleyo emahofisini ezanu PF kobulawayo lungaba lubangelwe ukukhethana kwemihlobo i-tribalism na. Kulezi phathamandla zebandla leli ezichayane zalimazana ngeviki edluleyo emahofisini aleli bandla kwabotshwa ezinye. Namhla leli bandla lwelikhangelele ukwenza njalo omunye umhlangano emahofisini la. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla lezanu PFS Gabeni Sebulawayo District umnumzana Magura Jarumbira ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kathesi kule 27 options ku Youth League yona I constitution yethu ivumela only 13 options, more than 13 options I automatically here is dissolve yodwa. So akula Youth League ekhona u Dennis Ndlovu ne top 6 yake bonke abavotelwanga. Sobona bamele bayamelela abantu ababafakileyo kumapositions. Sobona ngasele sithi kule tribalism, kule tribalism yekhona abantu who are aggrieved abangafuniyo izinto eziyenza labo Dennis bonke yibo aba aggrieved ngezinto zonezo, ngoba as far as we are concerned about this u Dennis yena ngokwakhe ngasingafaka umuntu ongu acting chairperson, acting chairman kumele ahlale for not more than 90 days, 3 months. Yena kathesi is now more than a year. Lokho engafuni ukuthi kubizwe ama-elections. So akula into enjalo vele.
Ye, manje sikhuluma nje kuhamba njani kwakathesi liyafika yini emahofisini likhulumisana?
Right. Thina okwakathesi uDennis yena ngokwakhe before bangithumele i-delegation ngoba kade becela ukuthi bahambe lami. Ngoba mina ngithe angisazongikwanza ukuthi ngoba into kade beyibonile egroundini mina abantu ngamobilize ukuthi umhlangano lapha ume. And ama-vendors bonke siyabanceda ngingabiza imhlangano mina abantu ababuya eDeviso, abantu ababuya eZanu-PF. Wakubuya abantu abaningi ukuthi yena uDennis ngokwakhe abakwanisi ukubiza abantu abanjalo. Yikho besekade zeqhina zele sithi Jarumbira sicela ukuthi sikhambe lawe. Mina ngibathele only ama-options yokuthi ngani funa ukuhamba lani. Ngicela one uKasikwele kasebenzele abantu and uKasikwele kade efuna ukugive upresident ngezinye izinto. Ngatsho ngabatshela ukuthi asipaseni i-vote of no confidence njengamanye ama-province. That's point number one. Point number two ngabatshela ukuthi i-Youth League ile 27 co-options and it's against the constitution. Kungafika ikompi yama
Hello, ke ngumnumzana Magura Charumbira umgcini sihlalo wesigaba sebulawa district kubandla lezano PF. Ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje siphinde saxoxa lengcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Max Mkandla webandla le National People's Party othi ukubandlululana ngomhlobo ubhahile ebandleni lezano PF.
So, yiko mhlupha khona ke lapha inketho abachaba ikona civil tribalism ethile ehamba ngqo esitaradini lapha kodwa nje bayibamba nje ngazani ayicaci ngathi ngama factions kuphela khona kodwa nje okubangela ukuthi kube lama factions yimihlobo yona le mithathu le ngapha kule mali emandebeleni ngale kukhangelwa amazizuru lamakarangi abahlangani abantu lava bahlanganiswa nje libala le subject lesikolo yokuthiwa kule shona yana yi-subject yesikolo enza ukuthi umuntu ephume kwakhona ulama-subject angu-4 awapasileyo kumbe angu-10 awapasileyo kubalisa leshona subject phakathi laphana kodwa nemihlobo yabo sibili bona ngokwabo akuyasiwa laphana kuleyani iphathi lana kakubanjananga kukhangelelwana sibili kubi amakorekore hayi yibo bona bona labana bale power ke labo baphezulu labo ukwedlula ama-abayroshi kodwa-ke amandla sibili aphakathi kwamakaranga lamazezulu yikho kufiwa khona ke lapho kulenti khona amandebele vela kula abale power lapha njengoba nabona uSimon Khaya moya wayengutyameni bahle bamkhupha khona sabe bemkhuphela ukuba ngutyameni akusela tyameni kuzani yikho lapho obona khona ukuthi khona wo laphana kubangelwa yilokhu laphana kubangelwa lokhu ungalandela kuhle sibili indlela zabo indlela yakhona iningalolo hlobo kuleli lizwe ubona begwazana kutshaywana phakathi emahofisini kutshawana langamatye
OG40 labo Lacoste bona behlukana njani kuyini okubabambanisayo amaxuku nalatshene
laphana behlukene ungakhangela iLacoste leyi hayi laba phela ngamakaranga lawo bolokhuzini labo umnangagwa laba somazizulu so usukhangela itsholotho declaration liyana yayiqathanisa umnangagwa umnangagwa lo nojonathan umoyo kafakazi bebe lamazwi ahlithanayo ukuthi khona bayahlithana balokukhangelelana phana so-ke laphana liyana yindlela yokuthi khona becente ujonathan sabalwe usalisa laphana ukuthi ecente ekhuphe laba abangathi banamandla nyana laba abangasoze ngiphazamise iLacoste ngakho-ke iLacoste lalo le-group 40 le akungeke kuthayiswane-ke laphana
alo-ke ngumnumzana Max Mkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engowebandla le-National People's Party ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la kushotwe yi 4930-6065, la ku 15460 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com, la kuFacebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Ukwanda kokudlengulwa lokubulawa ngesihluku kwabesifazane kwele South Africa sekwethuse kakhulu abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa osekusenza besabe kuhamba emphakathini. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Unombiselo besijongele into ezinithi kufi besingajongelanga kuthi namhlanje kuzawubani
lo ngubabakazi kanombuyiselo nombewo oleminyaka engamashumi lanhlanu ongomunye wabesifazane abasanda kubulawa mahlayana kwele South Africa. Ukubulawa kwabesifazane laba sekulethe kwesaba kukhulu ikakhulu kuzinkulungwane zabesifazane beZimbabwe abahlala eSouth Africa. Ngempela viki edlulileyo kutholakala izidumbu zabesifazane abane eSoweto labo bedlongulwe babulawa. Lezi ngezimbalwa zezihlakalo zokubulawa kwabesifazane ezithaqise inwele zabaningi. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezimi imbokodo unkosazana Victor Smatutu uthi iningi labesifazane beZimbabwe bathi sebesesaba lokuhamba emphakathini. Uthi besabela njalo labo abahlukunyezwa emtshadweni yabo.
Uhlupho olunjalo luningi kakhulu ngoba unganandzela abantu besifazane basuke eZimbabwe umuntu uzalapha akakutholanga lokulaywa nje esekhaya abantwana babancane basuke ezikolweni usebuyela phe South Africa. Fike lapha mhlawumbe uyaqala lokuthandana nje la. Noma sihlangana lenkinga akula babakazi uzaqonda kuya thayi babakazi lapha sokunje. Ucine ihlale bekezela kulo yenkinga agcine sebuleyo njengalokho esibona kusenzeka.
Ngakwelinye icele obona ukwethulwa emphakathini kwehlelo zalihlanganisa unkosikazi Corence Mkhosi Ncube. Uthi labo ababhekane lokuhlukunyezwa izithandwa zabo loba omnyeni babo abathintane lenhlanganiso yakhe ukuze bathole usizo kungakonakali.
Njengenhlangano yezimi imbodo bangasi approacha ekusi approacha ngabo singabasiza ngokuba layela kuma counselors ku free baya bafundisa ukuthi mangabe usemathandweni usuhlangane nesimo esinje usiyendla kanjani.
Unkosazana Mathuthu uthi balohlelo lokukhulumisana nabesilisa bezimbabwe kwele South Africa ukuze kwenqatshelwe izehlakalo zokudlengulwa lokubulawa kwabesifazane. Kanti ke unkosikazi Mkhosi Ncube uthi kuqakathekile ukuthi abesifazane bazimele ukuze bangagcini sebeqinisela behlukunyezwa ngoba bencenga ukugcinwa. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampala fobembula
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngise Binga North ku ward 11 lapho okulodubo lokusilela kwamanzi akula clinic injalo kunengi izakhamizi ezikhala ngakho. Ngilo councilor wakulindawo umnumzana Amaxon Mudimba. Ngiyakwamukela kuhlelo councilor.
Siyabonga Ntungamile.
Akusichazisele ngendubo elibhekane lazo.
Lapha eBinga North lubu ward 11 silo dubo lwamanzi. Amanzi kulezikolo ezindile ezinta ichilele maprimary akula manzi lapha. Amateacher vele bahlala betransfeyile every term achintshatshintsha ngenxa yokuswela amanzi. Abantu bakha amanzi emfuleni mbeni elokhu zemini emansenya primary lakho futhi amanzi akukhona akhatana. Emansenya isikolo is 3 years old. Akula classroom block ukusebenzisa lokhu kwe-isikolo zotshani lezi. So ama-teachers ayadubeka balala ezindlini zotshani. So i-challenge esilayo ngama-teacher ehlala etshintshile every time. Labo abantwana bathwala kanzima ukuthi babambisise ezifundweni zabo. Asila even i-clinic siyatravela to Kariangwe. Kariangwe is the best distance from our ward is 20 to 28 kilometers. We are elokuzele Kariangwe hospital mbeni Mchesu hospital almost same distance. So lapha vele sihlala silo dubo especially kuma maternity case. Last year saba lokuzeni le maternity problem umuntu wazithwala esefuna ukulokhuza but mbeni ngenxa ye distance wagcina umuntu esefile. So siyakhala kakhulu ukuthi xa kulomuntu ongakwanisi ukusinceda basincede.
Umuntu owafayo ebeletha lo okhuluma ngaye singathi ngumuntu yedwa nje kumbe sokulezehlakalo ezinje eziningi?
Vele almost every year vele sihlangana lobunzima bona lobo.
Iziphathamandla zikahulumende ziyake zifike yini khona ngapho lizama ukukhulumisana lazo?
Ya ziyake zifike but impendulo yangikhona ayikathi ukuthi singancedwa yini. Ekansilini silama i-3-year roll plan sayibhala kathesi silezithina esazishaya ama-block break akhona 2000 ama-doorframe siyachova but vele iplani yangikhona is 5-year plan mbijana kathesi imali kazisatolakala ukuthi abadala sithi bahlangazise badonate bahlanganise izimali sezihlupha lapha esikolweni futhi lakho kufunda izimali. So i-challenge yangikhona ndikuzaqhila lokhu esakutengayo kuzaqhila sekubolile lakho.
Indaba yamanzi yona ukhulume ngeshilelema lemasenya akatshana okunganani amanzi kulezikolo lezi?
Lokhu zeni eshilelema primary indawo yangikhona ila manzi I water table yangkona ikatana so kule sibholani sakudala esagejwa ngolokuzeni osikanyana kubo 1957 esandakuvelele elokuzeni ezambezi river khona isibholani lesiyana amanzi ahlala khona so i-distance yangkona isiye esikolo almost 3 to 4 case
nxa belalele abanganceda mhlawumbe bengaba ngabenhlanganiso ezizimeleyo kumbe bona abakahulumende councillor mazwibani ongathanda ukubatshiyela wona
mina bengisithi nxa befuna ukusinceda ngamanzi especially ethilele emangali kumele besincedele solar system ukuthi sidonse amanzi asesibhoraneni lesiyana abuye ebantwini lapho esikhona isibhorane lesiyana sikatshana labantu so bengasidonsela balethe amanzi ebantwini kuyabe kungcono labo ama-teachers bengadaba because i-challenge ekhona ngamanzi then kuklinikhi besicela sibithi ukuthi uhulumende asincedise ngoba thina njengezakhamuzi siyazama by all means sazithengela i-cement ama-door frames but even engakakhona ama-door frames nama-window frames besicela uncedo sibili ukuthi sincediswe kwenzela ukuthi lathi sibe sisezimbabwe kathe sasikho ezimbabwe because i-health yethu vele iku-risk
hayi isile themba balalele lizaluthola uncedo eliludingayo councillor bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga
siyabonga ntungamini
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lo mnumzana Maxon Mudimba ucouncillor kaward 11 eBinga North asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyabonga ntungameli. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lo nkosikazi Victress Mathutu wenhlanganiso yembokodo ephathisa abesifazane kwele South Africa.
Kala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mnawethu.
Ungasitshela ukuthi njengomuntu wesifazane ohlala eSouth Africa, kukuphatha njani lokho esikuzwayo ukuhlala kusenzakala ukubana kulamantombazana labesifazana abahlukuluzwayo abanye begcine bebulawa?
Yazi indaba ebuhlungu kabi leyo mnawethu. Yazi kubuhlungu ngenye indlela ngazi ukuthi ngakuchaza kanjani. Kodwa mina njengomuntu ongumgcini sihlalo webizimi imbokodo, inhlangano esungulele ukubheka izinto ezifana nalezo. Kusuke ngibone kule sidingo esikhulu sokuthi le nhlangano siyayidinga. Le nto yenzakala lapha eSouth Africa nasengamaZimbabweans kodwa yenzeka ebantwini besifazana and thina esilapha kubuhlungu kithi ngoba noba nini la kuwe sokungenzeka into ebuhlungu kakhulu.
Akhona yini amazwi ongatsho kulabo abesifazane kakhulu abadabuka eZimbabwe abakhona ngapha eSouth Africa? Siyasizwa abanye besithi hayi into engcono yokuthi abantu bathathane abeZimbabwe bodwa. Wena ukubona njani khona?
Eyi angeke ngithi abantu bethathana beZimbabwe bodwa ngoba lokho kubulalana akusikho ukuthi kubulalana bona bodwa beSouth Africa. Into nje ebuhlungu engayitsho kubo mama abaseZimbabwe balapha eSouth Africa ukuthi bakithi asingene emathandweni kodwa singasuki singene sesingene langesiphanga. Uma usubona ukuthi umuntu uyakuhlukumeza ungathuli khuluma ngoba ukuthula kwakho akwazi ukuyaze kufikephi. Ngesikhathi nje umuntu eqala nje into iqala ngempama enyane eyodwa mnewethu. Eqala nje uyivumela impama uthule sase kuyavuka kuyinini sase kwakhona kuvuke kungumese ekuqineni kuba yisibhamu umuntu ekubulayo. Le nto ayela kuthi ubaba ngowaseZimbabwe noma ngowaseSouth Africa kodwa abomama abahlukumezekile asifundeni ukukhuluma. Omama bengaqala ukukhuluma mhla iqala ngento yokuhlukunyezwa mhlawumbe zingaba khona indlela zokuthi siyivimbe ingamemetheki ziqinisike esikhathini sokuthi kuze ubulawe umuntu aluze impilo yakhe ashiye abantwana. Into ezithi buhlungu futhi ukuthi lezi nsuku ezidluleyo abantu sibabona bebulawa asibobona abantu abashadileyo ngabantu nje abasemathandweni abantu basephila ngithi sisakhangele ukuthi abantu bazeshada kodwa uthole ukuthi abasiki kuleso simo sokuthi bathade abantu baseseyintombi lejasi esikhundleni sokuthi ngani lapho uthiwa uthando lwabo luyathisa khona bathandana kakhulu kodwa kusuke kuba lezi nkinga zokuthi begcine besika lapho ukuthi beze bebulalana.
Ungasekho ngamasiko yini ngoba kudala kwakuthiwa nxa intombi lejaha bengani bayahluphana bayathathana bahambisane ku aunti. Akusekho yini khonokho kungayikho yini kubangela?
Yazi ake ngithi njengathi thina singe singamaZimbabwe ya South Africa. Abantwana beqede isikolo kumbe uqede i-O-level. Umntwana oqede i-O-level ude 15 or 16 years. Mayiqede i-O-level suka ekhaya ifika lapha eZimbabwe. Okokuqala nje ayayalithola umlayo wabo aunti owabakazi nabogogo ukuthi afundise ukuthi ma uyintombi ziphatha kanje, ma uthola ijaha, ijaha liphathwa kanje. Asitholanga isikhathi abantu abaningi abasitholanga isikhathi sokuthi bafundise ngezinto ezifana nalezo. Qede isikole umuntu uza lapha eGoli. Lapha eGoli asilabo aunti, asilabo gogo ukuthi basihlalise phansi basitshena ukuthi uba yintombi uziphatha kanjani, phambi kwejaha uziphatha kanjani, siyintombi esiqomile ijaha uliphatha kanjani. Mhlawumbe kuze sike ukuthi suke sikhuleke ukuphatha amajaha ethu lawo esisuke siwaqomile. Kusola ukuthi indlela mhlawumbe okuphila ngayo bokukhuluma ngaleli jaha ngoba ufundisekanga ngokuphila lo muntu wesisa. Ugcine kuyiye kufike kudonsele ukuthini umuntu lwanje umbuza usho lento ezomkhuba, kumbuza wenze lento ezomkhuba, inhliziyo yakhe njengoba incane agcine efinyelele isimo sokuthi akubulale. Njalo futhi lapha njengoba sisekuhambeni, ogogo abekho, o-anti abekho, noba labomama nje abekho, uthole ukuthi umntwana noba seqomile mayile nkinga le jaha. Asifuthi isikhathi lesiyane sokuthi umuntu ahlale phansi agijima abalekele kubabakazi ayezile ukuthi babakazi nansi ijaha lapha sesixabane ngalokhu nalokhu, ubabakazi abize ijaha kuhlale phansi kuxoxiswana. Into yakhona nje futhi vele yenzeke nje akuxoxiswana, akukhulunywa. Uthando lungenakuxoxisana vele kukhangelelekile ukuthi kuze besikisane lapho ngoba akukhulunywa. Kuqakathekile ukuthi abantu bakhulume emathandweni. Sasenga kubabakazi labo gogo esagijima siyebika khona ukuthi bakithi nanku lapha sesixabana lo samfana sesixabana lesoka lami, ukubabakazi akhuza hlalise phansi kubizwa umalumike labo esoka kube uhlale phansi kufuza. Akusekho lokho.
Hayi, kwezwakala isikhathi so singasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyavalelisa kubalaleli. Ngigqugquzela futhi ukuthi omama asikhulumeni, uqale ukufaka impamba ungafiki ngoba impama le yokuchineni icine isibhamu ukuthatha umphefumulo wakho.
Hayi, siyakuzwa, sibongile kakhulu ma.
Kubonga mina mama.
Lo-ke bekungunkosikazi Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ekunhlanganiso yembokodo. Ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakasi aku 909 medium wave la kushort wave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Manje sengidedela imuva ngelichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami kusithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Lucia Mativenga, umgcini sihlalo webandla le People's Democratic Party njalo elwela amalungelo abesifazana. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, kulungile, ngiyabonga.
Siliqhube kanjani ngomkhankaso wenu lwana okuhuga abesifazana ukuthi bebhalisele ukuvota? Sabona lilomkhosi omkhulu, waphelela khonaphana yini kumbe kukhona lokho elikwenza ngezigaba ngezigaba?
Sesiqhubekela phambili kathesi singena kuma-provinces atshiyeneyo. Mhlaka 9 June siyabe sikoBulawayo e-amphitheatre. Silombuthano ofana lalowane sawenze eHarare. Kulapho esizabe sisungula lalo uhlelo kuprovinsi yona leyo eyakoBulawayo. Mhlaka 9 June kwabe kuyiFriday e-amphitheatre koBulawayo. Amakhosikazi alaleleyo kathesi abayenelisayo kababuye mhlanokho sizochona sikholisa sikhuluma ngokuzikhulula sikhuluma ngokukhuthazana ukuyiregister nokukhuthaza njalo uyovota ngesikhathi sokuvota.
Ikhona eminye imikhankaso lapho elihamba khona ebantwini emalokitshini?
Yona i-amphitheatre yona leyi singathi ngama-provincial launch. Nxa sesisehla siyathatha umkhankaso lo sihambe lawo kuma-districts lama-districts ama-constituencies angu-210. Ungabona nxa sihamba e-province siyabe sisenzela ukuthi khona i-amphitheatre isedorobheni kwenzela ukuthi abavela kumalokishi achiyeneyo ngesikhiwa esingathi ku-central. But sizathatha this campaign ihambe ebantwini kumadiko.
Ye, agoqela lemaphandleni.
Lasemaphandleni, I think ngombono wami, i-planning committee yethu izahlangana mhla ka-10 June, kulapho esizabe siqoqa khona ukuthi i-province elandelayo ngeyiphi. Ukuthadetha ama-constituencies, ama-provinces are totally rural, like if you take Manicaland, Mamashonaland and so on.
Salizwa likhuluma kumbuthano lwane wedluleyo ukuthi likhuthaza omama ukuthi bevotele abanye omama. Lapho liyabe lisitshona.
Inkuthazo yethu ngeyokuthi noma khonapho phakathi kwebandla lakho kuba le-primary anje eyokukhetha ukuthi mbani ozamela lelo bandla ku-constituency kumbe ku-ward kumbe ngaphi. Ukuthi khona omama iboba lo mkhuba i-courage to actually choose other women kulokuthi umuntu athi hayi ngifuna ukukhetha ubaba lwane oleshephu eyi-blue echiya ukukhetha umuntu owesifazane amaziyo negama.
Nxa umuntu ecabanga ukuthi ngxenye wesilisa uyenelisa kulo wesifazana-ke
lapho esithola khona ukuthi omama kabaziqakathekisi bacabanga ukuthi mina nginje kambe ngingakwenza. Omama can do it, bayakwazi, benelisa, banganikwa ithuba, bayenelisa ukukhokhela. Ngathi ngifika emzini omunye umnawami ongumfana umngakhe engekho wathi njengoba lithole kungela bantu namhla ngazi ukuthi lizokudlani. So omama kumele sizicakathekise, siyakwazi ukuthi omama sisebenza nzima, sisebenza kuhle, umuntu onkathabe ngomsebenzi esiyabe siyenza.
Ungabatshiyela liphi abesifazana ubakhuthaza ngomkhankaso wenu lo wokuthi bebhalisele ukuvota?
Sokuyisikhathi samanina, sokulithuba lethu ukuthi sikhulule ilizwe. Asisukumeni ngobuningi bethu, sililungise leli lizwe lethu eseliwoniwe ngabantu abasibusa kubi. Lathi sibe sibhalwa phansi kungwalo ze-history ukuthi hhayi i-election leyana eyaba khona ngo-2018 ngabe kuthiwa kasobomama i-election leyana ngabe kasiyiwinanga. We are targeting 2 million women. No woman should be left behind.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Lucia Mativenga, umgcinisihlalo webandla le-People's Democratic Party njalo elwela amalungelo abesifazane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSikhandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile ke sithathi khefu.
Kusukela kuzibandlela kusiya kunhlolanja ngayo engoma
ingoma kaSandra Ndebele leyo ithiwa yina ingoma. Kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebesilazo lamhlanje. Kambe udlakela oluqhamuke ngeviki edluleyo kubandla leZANU-PF lungaba lubangelwe ukukhethana kwemihlobo i-tribalism na? Namhlanje sikhangele udaba lokuhlukuluzwa lokubulawa kwabesifazane eSouth Africa. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingasithinta ku studio7@voanews.com. Igama ngu Chris Gande lilale.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.